Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 6 mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Gwaro iri riri kuongorora zvekare yatingati bumburo remutemo, harisi kungoongorora yatingati mutemo wepasi rese. Iri kuongorora bumburo remutemo kuti iyo hurumende yeZimbabwe inyangwe hayo ine bumburo remutemo rine kodzero dzakasimba. Haisi kutevedzera kodzero idzodzodzo dziri mubumbira.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi pose reAmnesty International rabuditsa gwaro rinoshora kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Masangano akazvimirira oga anoti kunyoreswa kwawo kwave kutonetsa kunyangwe hazvo mutemo unozivikanwa nerekuti Patriot Bill usati watambirwa zviri pamutemo.
Vanhu vanorwara njere taitarisira kuti ngavatange vaongororwa voendeswa kunzvimbo dzinorapiwa zvenjere, kwozoti vamwewo vanogona kuzotanga kurwara nenjere vaamo mutirongo zvichikonzerwa nekushushikana namagarire avanenge voita uye nendangariro dzokuona kuti upenyu hwavo hwatochinja.
Uwandu hwevanhu vanorwara nechirwere chepfungwa mumajeri hunonzi huri kukwira zvakanyanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi pose reAmnesty International rabuditsa gwaro rinotaura zvakadzama pamusoro pekuchorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe, kusanganisa kuchorwa kwekodzero idzi panguva yesarudzo. Imwe nyanzvi mune zvekurwira kwedzero dzavanhu vaKenneth Masie vanoti gwaro iri riri kutarisa zvakaitika kubva vamugabe vachiri kutonga kusvika pari zvino, richiratidza kuti zvinhu hazvina kuchinja uye sekuti zvichatoramba zvichipa. Tabata vaMasie kuti tunze pfungwa dzavo pagwaro iri.
Gwaro iri igwaro ranga richiongorora yatingati nguva inobvapa 2018 kusvika pari zvino 2023, gwaro ra 2023. And ibumbi igwaro rukuongorora atingati matanho aitwa nehurumende yeZimbabwe kuremekedza kodzero dzemuZimbabwe. And gwaro iri riri kutaura zvakare kuti hurumende yeZimbabwe haisi kuremekedza atingati kodzero dzema human rights, kodzero dzevanhu kunyanyanyanya kodzero dzakada se dzokuungana dzonzi freedom of assembly, kodzero dzekudemonstrator kana kuratidzira inonzi freedom of to demonstrate and petition, nekodzero futi iri kunzi kodzero of conscience, kodzero dzokufungawo zvakasiyana kana kuti zvakasiyanawo nemamiriro azvinoitawo zvinhu munyika, nekodzero zvekare dzefreedom of expression nefreedom of the media. Saka gwaro iri rinotadza zvakawanda atingati mainstances epaityorwa kodzero idzodzi dzine hurumende yeZimbabwe.
Gwaro iri rine uremu hwakadini vaMasiya?
Gwaro iri atingati rino uremu hwakasimbara nekuti riri kuuya panguva yabuda maelections yeZimbabwe, and iri kuuyawo zvekare panguva yekuti tine bumburo remutemo rave ne more than 10 years ravepo remuZimbabwe rinotaura kodzero idzodzidzi. And gwaro iri riri kuongorora zvekare yatingati bumburo remutemo, harisi kungoongorora yatingati mutemo wepasi rese. Iri kuongorora bumburo remutemo kuti iyo hurumende yeZimbabwe inyangwayo ine bumburiro mutemo rine kodzero dzakasimba haisi kutevedzera kodzero idzodzodzo dziri mubumbira ende uyezve charakakoshera gwaro iri inyaya yekuti vari kuongorora zvekare nguva yaityora kodzero President Mugabe vachiri pachinzvimbo nenguva iro yakatongwawo zvekare pakapindo vaEmmerson Mnangagwa ende zviri kuita senge hapana chachinja kana kuti zvinhu zvinoita senge zvatove wese kupfuura zvatova zviripo saka izvi ndo zvatingati bumbiro inogwaro iri riri rakakosha paizvozvo pakuti hapana yatingati progress yakasimba in terms of kurespekta makodzero dzevanhu zvinova zvizvo zvimvango zvichionekwa kuti hurumende yamunangagwa iyi pa-2018 ya ne-23 yaanga ari president zvinhu zvaifanwa zvichioneka sekunge zvinhu zvaimprova but zvakuita senge padzimwe 5 years dzatinge tina vamunangagwa zvinhu zvichiaita senge zvicharamba zvichioma
vamasiye takatarisa nenyaya yekodzero dzevanhu uyezve nemagwaro kana kuti mareports anonyorwa akanyorwa pamusoro pemamiriro akaita kutyorwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe zvichatora chii kuti vanokwanisa kubatsira vakaita seUnited Nations kana kuti mamwe masangano apindire vanhu vachingobatwa nenzira isina kunaka sezvatiri kuona chii chinofanira kuitwa apa kuti nyika yose inyatsoona kuti muzimbabwe mune zvinhu zviri kunetsa
chifaa chiitwa kuwedzera tingati advocacy kana kuti kuwedzera ruzha panyaya idzo dzokutyora kwevanhu sezvataona zviri kuitwa neripoti iyi iyo Amnesty International organization yepasi rese and ani nani zvake ari muhurumende ipi kana vachida kuona zviri kuitika panyaya dzekodzero dzevanhu kana kuti mahuman rights kana kuti tingati proper governance vanotarisa magwaro iyaya akaita seAmnesty International saka ndingati zvinhu zvakaita seizvi zvokuti panoita advocacy nemama organizations iyaya vakaita sana Amnesty International zvunhu chatingati chinhu chokutanga chinoitira kuti Zimbabwe iramba iri paagenda pasi rese in terms of kurespekta mahuman rights and hongu ndinonzwa hangu kuti izvinhu zvacho zvaaramba zvichingotaurika kwenguva yakareba pasina chiri kuitika ndo zvimwewo zvekare zvatinoti mamainstitutions edu ari pasi rino akanyanya kuita seiyo vana United Nations mainstitutions asinganyanyofamba neyatingati pace kana kuti chinhano chatei chida kuti chifambe nacho zvinhu zvinoivhuvha zvinhu zvakawanda zvokuti panozoenda vachinosangana kunana unga kuyakuya kuna United National General Assembly vachitaura nyaya dzakadai so but dzisikazotauri zvokuti paite kana kuti matano anoonekwa achizoona Zimbabwe ichipiwa but zvinhu zvokuti kana pachizoita maorganization akaita sana Amnesty zvinhu zvichaita kuti iyo Zimbabwe irambe ichitaurwa kuma organization iyo ende ichizowedzera zvekare kuti nyaya yeadvocacy iyoyi nezvimwe izvi zvatikuona zvinhu zvatakuona kuti iyo masangano angasingambotauri kudhara aingoona senge Zimbabwe zviri kungoitika kuzimbabwe zvinhu zvisingakodzeri kuti zvionekwe akuchitaura semaonero atakaita SADC ichibudisa ripoti inotaura kuti muzimbabwe makatyorwa kodzero dzekuvhota zvinhu zvakadaro zvinonge zvichienderana zvekare nemagwaro anenge achiitwa akaita sana Amnesty International namamatano kana maadvocacies anenge achiita namasangano kuti Zimbabwe irambe iri paagenda kuti kana pakuzobuda mamatano anozoitwa anenge achibudawo through maorganizations anenge ari padhuzewo nezimbabwe akaita sesadiki
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sangano rezimbabwe human rights ngo forum rinoti kunyoreswa kwemasangano akazvimirira oga kwave kutonetsa pamusoro pemutemo unozivikanwa nerekuti patriot bill vakafano bata chigaro chomukuru wesangano iri wa Wilbert Mandinde vanoti chinonetsa ndecho kuti kunyangwe hazvo bili iri risati rave mutemo uri mubili iri watu vakushandiswa izvo zvave kukonzera matambudziko kumasangano akazvimirira oga kunyanya masangano madiki.
Icho kwadi wawande kuti nyaya yekunyoreswa kwe masangano anoshanda akazvimirira ega inyaya yava kuda kutonesa. Pane mutemo weprivate voluntary organizations amendment bill, mutemo uyu wakanga wambogazetwa ukatopasa muparamende asi usina kusainwa napresident mulast parliament ukalapsa musi wa 22 August. Asi takateerera president vachitaura apo pavakavhura paramende zviri pamutemo vakati ivo mutemo yese yakasarira inofanira kuti ipaswe pafirst session yetenth parliament. Vakadoma mutemo iwowo private voluntary organizations amendment bill une chekuita nezvekunyoreswa kwemasangano anenge akazvimirira ega.
Vamandinde, chii chakanangana nevemasangano akazvimirira oga chisingadiwi uye chinovanetsa zvikuru masangano akazvimirira madiki?
Chiri kunyanya kushungurudza vemasangano akazvimirira ega zvikuru vedu masangano tikudiki ndezvekuti mutemo uyu nyango zvavo usati wavapo mutemo wakatotanga kuimplementwa kudhara. Mutemo unoda kuti kana vachiita musangano vanokumbira mvumo kuna madistrict administrator. Mutemo unotosanganisa even masabhuku mamwe ari kutoti uyai muine mbudzi yedare kuzokumbira kuti muruda kusangana munzvimbo dzangu. Mutemo uya wekuti uri kuda zvakare kutizivise pano vanosanganisa vasori nemapurisa pomasimple activities anenge achiitwa nemanon-governmental organizations. Saka nenyaya yekuti mutemo wava kutoimplementwa usiwo usipo ndizvo zvimwe zvanyanya kushungurudza vanhu vakazvimirira vega.
Bhiri iri risati rauya masangano akazvimirira anga achishanda sei vamandinde?
At the moment mutemo wedu wanga uchioparata in such a way yekuti registration yemanon-government organizations yanga ichienderana nekuti pane vari kuoparata as matrust vakaregista matrust, pane vanooparata anonzi macommon law universitas vanongone bumbiro remutemo wemaconstitutions avo vakatanga kuoparata vanotenderwa zvakare, asi pane vamwe vanooparata semaprivate voluntary organizations vakaregistwa under the private voluntary organizations act. Ndiwo mutemo uri kushandurwa kuti vanhu vese vachiregistwa vese under the PVO act tobvisa vaya vakaregistwa sematrust tobvisa vaya vari kuoparata semacommon law universitas.
Izvi zvinokonzera dambudziko ripi kana kuti rakadini vaamandinde?
Dambudziko riripo nderekuti mutemo uda kuisa registra mumwe chete anenge aine masimba ekunyoresa kana kurambidza kana kuvhara masangano akazvimirira ega. Izvo zvimwe zviri kukonzera kuti kuve nekugunun'una zvikuru kune ava vanoita nezveatoti magovernance nemahuman rights issues vari kunyanya kutya kuti havasi kuzoregestwa nenyaya yekuti vanenge vachinzi vanonyanya kuchoropodza hurumende. Izvozvi zvinhu zvimwe zvaita kuti vanhu vatye kuti saka zvichafamba sei, nekuti registration ikaitwa nemunhu anenge aine bato raanenge aita kunge akamiririra kana kuti anenge achishanda ane specific instruction, chokwadi zvichapedzisira zvaita kuti mamaNGO avhara.
Vakafano bata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vakuru vebazi reZimbabwe Prisons and Correctional Services vanoti mumajeri emunyika mave nedambudziko reuwandu hwevasungwa vanorwara nechirwere chepfungwa. Mutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services Superintendent Mayor Kanyenzi vanoti jeri rechikuru bhindiro rine varwere vepfungwa vakawanda, izvo vanoti zvava kunetsa hurumende vachiti majeri echikuru bhine kami ndiwo ane zvipatara zvokurapa zvirwere zvepfungwa. Vachiti jeri rechikuru bhi rinokwanisa kurapa varwere zana nemakumi mashanu panguva imwe chete, asi vachiti pari zvino chikuru bhi ine vasungwa vanorwara nepfungwa vanoita mazana mana nemakumi mashanu. Tabata nyanzvi mune zveutano hwepfungwa muzvi nafundo gadziro kwekwerere kuti tinzwe maonero avo.
Vawande nyaya yemental health kana kushushikana mfungwa inawu inotonetsa nyika yose hazvina kuti muzvikoro here munzvimbo dzatinogara here kana kuzvipatara kana kumajeri zvino nyaya yatinetsa pano ndeyekuti kumajeri kwawanda vanhu vanoshushikana nenjeri vanowanda zvikonzero zviri zvokuti chokutanga vamwe vakatopuwa mutongo wokugara muchirongo vagara vachitorwara nepfungwa asi dzimwe nguva vasina kuwavavheneka akasetifaya kuti shuwa vane chirwere chechi chepfungwa tinoona even vaya vanoshandisa zvinodhaka zvisina mwero vatingati vari addicted pachirungu takanzwa mazuva apera vachinzi vari kusungwa vachienda kumajere izvozvo zvinei zvakangofanana nokuendesa munhu anonzwa BP kana chirwere cheshuga mujere vanhu vacho vanenge vachida kutorapiwa pane kuendeswa kujere nekuti kungonozadza majere namatambudziko mamwe
saka Dr. Gwegurere vane chirwere chepfungwa kana njere vangabatwa sei
vanhu vanorwara njere taitarisira kuti ngavatange vaongororwa voendeswa kunzvimbo dzinorapiwa zvenjere kwozoti vamwewo vanogona kuzotanga kurwara nenjere vaamo mutirongo zvichikonzerwa nekushushikana namagariro avanenge voita uye nendangariro dzokuona kuti upenyu hwavo hwatochinja vamwe ndo vanenge vakanziwo vapike jere pasina mhosva yavakapara chero uine mhosva yawakapara kungova musungwa chinhu chinoshungurudza saka njere dzinobva dzadini dzatanga kushushikana
iyi inyaya hombe saka zvoitwa sei Dr. Gwegurere
tine tichingokurudzira kuti mumatirongo imomo dai makwanisa kuwana vamwe vanotaramutswa vachiendeswa kuzvipatara zviri panze vachinora kunyanya vaya zvavo vanenge vakauya nemhaka dzeaddiction drug addiction kana kuti vanenge vane zvimhosva zvidiki zvavanenge vakapara tinoonawo kuti nyaya yekuti vamwe vanenge vachibvarura nguo dzavo vamwe vachirova vamwe zvinhu zvose izvozvi zvinoda kuti zvitariswe kuti chinei chichikonzera kuti unhu hwakadaro huitike chii umwe munhu unenge asingagoni kuzvitsanangura kana kutsanangura dambudziko rainaro wotongoona kuti kurova ndiko kunoita saka vanenge vachida vana mazvikokota kuti vauye vachikurukura navo kuti zvozoonekwa kuti chinonyanya kukonzera dambudziko chii
mungati chiri kunetsa apa chii Dr. Gwegurere dambudziko guru nderipi
ndinoona sokuti dambudziko rataita muZimbabwe ndedzokungoti vose vanorwara kana kushungurudzika mupfungwa vanongoiswa mubhagidhi rimwe chete pasina kutarisa kuti zvinokonzerwa nei umwe munhu unongotanga kutaridza hasha kana kutaridza zvimwe paine chinenge chaitika saka akabviswa pasitueshen iyoyo kana kuti izvozvo zvikataramutswa zvinomukonzera izvozvo zvinogona kubatsira umwe munhu chaiko mapiritsi anodzikamisa njere anogona kutobatsira zvino nemamiriro akaita bazi redu reutano zvinhu zvinotonetsa muZimbabwe saka taingotiwo dai Zimbabwe yadzidza kubva kune dzimwe nyika dzinoona kuti kushushikana kwepfungwa kana kurwara kwepfungwa chinotori chirwere chinofanira kutokosheswa nokuti chirapa nokuti kuindisa munhu mujeri nokuti unorwara pfungwa unotora zvinodhaka aha kwandiri hazvindichiri zvakanaka unonge achitoda rehabilitation munhu iyeye achida kutobatsirwa nokuti unongobudamo achingori zvanga ari hapana kuyambuka kana kupinduka kwaanenge aita kuti agokwanisa zvakare kunogara munharaunda ine vamwe vake maabuda saka tinei tichida kuti mumajere imomo vanorwara pfungwa ngavawane rubatsiro runokwanisa kudzikamisa pfungwa idzodzo runokwanisa kupodza zvirwere izvozvo kuitira kuti paya pavanonzi chitarafu chavakapuwa chapera vagobuda vachikwanisawo kunogamuchirika munzvimbo dzavanobva
avo vanga vari nyanzvi mune zveutano hwepfungwa muzvinafundo Gadziro Gwegurere vari parunhare kuflorida muno muamerica nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Z zimlive.com rinoti imwe nengo ye ZANU-PF yakapikwidza musarudzo ikakundwa vatafadzo vachidawa veko Warren Park vari kutsvagwa nemapurisa mushure mekuba motikari pamahofisi ezimra pachirundu border post. Munewsday mune nyaya inoti hurumende yazivisa vabereki kuti kana vasina kubhadhara mari yose yevana vavo yegrade 7 havasi kuzopiwa zvakabuda musarudzo. Munewsday makare mune nyaya inoti mumauto hamuchina morari pamusoro pekushayikwa kwezvokushandisa mubasa mavo. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvokudzikirirwa kwenyika valevi maihlome vanoti izvi zvakakonzera kuti mamwe mauto aite zvouori. Hurumende inoti yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemishonga muzvipatara zvehurumende. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Uye zvakaoma veduwe. Farai marambira uyu unoreva kuti unotaura ambofunga here kana kuti asina, nokuti tarisaivo nyangwe ndimwe vevanhu vestudio 7 zvivonevo vabvunzisise vanhu vezanu ava, nokuti izvo zvaanotaura zvuka hapana anokidnapewa, hapana anorohwa. Munhu akabudisa vhidhiyo achitatanidziwa, vanhu vari kutaugwa mazita avo, asi hapana chatinohwa chinoitwa pamusoro pavo. Asi basa ndoro kungorikola maMP edu vachiti kwachava nguva rikola avo zvaakarikoliwa chii chakaitika, vakavadini, vakavamisavo basa here? Toda kuzivavo ipapo vabvunzeivo vanhu vezanu imwe vanhu vestudio 7. Regai kungoti takarasima nezvinhu zveCCC chete zvezanu musingati takarasima nazvo, vabvunzeve vanhu vezanu.
Toda zvako kutaura nenhau yepahonda kupa Israera ivo vana Biden kana vichida kuti hondo imiswe. Zvombo nemari yatakanzva iri kutaurwa nezvayo hatina kunzwa vechiti vachitava pahafu hafu inende kundotsigira Israeri. Saka zvandinotoona apa ndechekuti kana ukatobatwa kutovengwa kana usitori mumasawira eamerica hauchatopinda bhizi, ende nenyika yako inotopinda bhizi. To zvandinotoona weitoda kuti zvinhu zvikufambire tofambidzana nana Biden kapokana nana Biden na nenyika yako inopinda bhizi obviously.
Makadi kupastudio 7 apa zvinoita mangagwa kazvitombofadzi kana kahwani marobherwa ari kuitwa vanhu aya hatisitomumaona zvakanaka.
Pastudio 7 hama neshamwari makasimba here? Tiri nani zvangu ndikubabvi. Ndine chichemo kune vanhu vezimbabwe kuti pane zvese zviri kuitika izvi maadhapshen aya, pane vakazombonzwawo here information yokuti majackson ari kubayiwa vanhu vari kuadhaptwa ndaakamira sei uyezve ane poizoni yakaita sei? Nokuti iyo hurumende chaiyo chaiyo hapana zvairi kutaura, ndivo varidzi vazvo, saka havana zvavangataura. Ndari chitokumbirawo kuruzhinji rwezimbabwe kuti kana paine vane information tinzwe kuti zvakamira sei, nokuti zviri kurwadza hama dzangu, zviri kurwadza vanhu vachingobayiwa majackson asikazivani uku kupondwa achipondwa futi zvichiri kuindirira mberi ino sadhaki yaramba yachirwisa, tione kuti zvinomira sei.
Zvinhu zvacho zviri kunakidza izvi. Takambozvitaura isu tinoendawo kumakereke tapuwawo nemweya mutsvene tikataura kuti Zimbabwe itai tinoenda hedu kumaerection asi chamisa achabiridzirwa asi zvichazomirirwa nedzimwe nyika. Izvo kaizvo zvaitika izvo. Iko zvino taona munangagwa ari kudzoka kubva kuAngola muromo yakarembera kuti repete haachataura chokwadi paairport, haakubvunzwa haakutaura zveDRC. Ngaaudze vanhu chokwadi, munangagwa hanzi haasi purezidendi. Munangagwa haasi purezidendi, akagadzwa nevanhu zviri pamutemo. Munangagwa haana kuhwina. Munangagwa akondemwa neAfrica yose neSADC. Kana ada kuita zvenharo manji ndopa tichazomuna achinhongwa manji nevakomana veUnited Nations manji. Taakuenda kumaelection ka. Maelection hakusina zviya zviya zvaana fazi zviya zvekutumwa mapurisa achishungurudza vanhu zviya. Kwaakutouya vanhu vanomonita maelection iwayo, vanotungamira maelection iwayo. Ende SADC inenge inayo mari yacho futi yokuti vanhu vayo vaite maelection. Saka this time hakusisina munangagwa necabinet yako mese maitsika vanhu makumbo nedzimotikari. This time tiri kusangana mubalot. After mubalot tichazoona zvinotevera. Maita basi, ndatenda baba chinogurei. Amen.
tirikurwadziwa nezvakaitwa takuzonga dzikorona tirikurwadziwa zvisingaiti mashupwa tiri kutaura yangasvike kunouya anoifarai marapiro farai marapiro inotaura kuti vanhu vakanga vanozotorwa mafoto vari pachikeni ini saka uyo takudzwa uyo avakapondwa vakaurawa kudaro anoti zviri kufadza vanhu here zviri kuitika yofarai uzive kuti zvauri kuita zvi zvamuri kusaidira zvese zvichapera hapana chisingaperi vari muda kutsaurira youri mwana mudiki chaizvo yofarai hauna chimwe chinhu chaunoziva ukangonanzwisa shuka ukatotanga kuteera zanupiefu inotaura nhema ichiwana kugaina kumaireji yekubva asi ndizokuti zvichapera varume uchatsvakwa nemumwe nanomwe nendimi chatadza kugara muzimbabwe chatadza kugara muzimbabwe nemaitiro amuri kuita iwayo ane zanupiefu vanhu vari kutambura munyika hamuna migwagwa hamuna mvura kati muri kutaura izvo zvekuti vanhu zvinhu zviri kufamba zvakanaka ende musataura kuti purezidendi vevanhu vamunangagwa aitai purezidendi venyu vezanupiefu vamunangagwa mutungamiri wezanupiefu
Why does that guy accuse you that you are biased? He was partially or he was partly good because what you don't ask is hamubvunze munhu kusvika pakaperera munongobvunza zvinhu zvidiki diki munomuchitika kuti pamwe mangwana anozoramba kutaura nesu tikamubvunza zvakawandisisa what I think ndezvekuda iso imi musatya kubvunza munhu mubvunze akakosha muchiti pamwe mangwana anozoramba kutidavira kana asikade kudavira here guy so that we really know kuti haasida kutaura nemi how many times have you phoned Jacob Mudende achiramba kudaira how many times have you phoned anyone else from Zanupiefu achiramba kudaira so please imimi ka do not be biased be very accurate chabangu ari kuti iye he's the secretary general of the opposition but then ari ega angapa here decision maminutes acho ari kupi those who are complaining about the issue vari kupi why are they not complaining uyo kuno mumwe akatombokufidza wani on a separate issue energy matic on the same ticket of TCC akajiwa hake why iwo vanhu vachovega vasingazviendere kumakotsi rather than sending Chabangu to represent them may you answer all those questions that I say papa
izo dzange dziri pfungwa dzavamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika munigeria masangano anobetsera eInternational Federation of Red Cross nere-Red Crescent Societies ari kukurudzira kuti Nigeria ibetserwe nechikafu sechimbi-chimbi achiti kana izvi zvikasaitwa vanhu vazhinji vachafa nenzara munyika iyi muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vakatambira vatungamiri venyika dzebarbados canada colombia costa rica chile ecuador mexico panama peru dominican republic neuruguay kumuzinda wewhite house vatungamiri ava vakanga vari muwashington kumusangano wekutanga weamerica's partnership for economic prosperity leaders summit musangano uyu wauya panguva iyo maziso epasi pose akatarisa kudambudziko rehondo pakati peisrael nehamas sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rinoyera kodzero dzevanhu rasi pasi pose reamnesty international rinobudisa gwaro rinoshora kutyorwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe masangano akazvimirira oga anoti kunyoreswa kwawo kwaive kutonetsa kunyange hazvo mutemo unozivikanwa nerekuti patriot bill usati watambirwa zviri pamutemo uwandu hwevanhu vari mumajeri vanorwara nechirwere chepfungwa hunonzi huri kukwira zvakanyanya tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri washington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko manitungamiri nkomo nenhau dzeisindebele